isusu sebato re MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinoti basa ratotanga. Tikatoti rakatanga musi wakadomwa masavo svondo rapera iro musi wechina. Kunzi ningi wapuwa ministri iyi, ningi wapuwa ministri iyi. Nokuti basa ratinaro muno munyika rakakura. Totanga nenyaya dzezveupfumi hwenyika tichiona manetsero ari kuita nyaya dzemari kuti vanhu vanhasi vachiri kungoneseka kuwana mari dzavo kubva mumabhanga. Minister of Finance vachina masa mune basa ipapo. Toendazve kune zveminda vaperezviri mune basa ipapo. Toendazve pane kana ndaa kutaura panyaya dzemigwagwa anoti mukoma wangu vadyora mugumbo wacho zviita sei. Akaondomoka akamwauka. Saka ndoti madzimai nevarume vatora mhiko nhasi kustate house kuti tava maministers. Chitotangai kuti anonzi muchirungu hit the ground running.
Asika vagutu vamwe vatoreswa mhiko vagara vanga vatori makurukota muzvigaro zvavainazvo nechakare muhurumende yava Mugabe. Pane zvitsva zvamungatarisira here kuzvingashanduka?
Hapana chitsva Jonga, ndofunga ndakambotaura svondo rapera iro pane gwaro randakabudisa ndakamirira musangano weMDC statement. Tichiti zvaitwa izvi zvakangofanana nekutora waini yakare woitsvagira mabhodhoro matsva odira umomo ofunga kuti waini yavatsva. Akwete, inongoramba iri waini yakare. Putting old wine in new bottles. Kuti vanhu ivavo vakakoniwa kare vane history yokukoniwa vangazogona iye manje kune kuri kutungana kwembudzi tichireverana nhema.
Tichitarisawo kune vapiwa zvigaro zvekutungamira matunhu, munoona vachikwanisa here kuvandudza matunhu zvikuru munyaya dzebudiriro?
Ndoda kutanga Jonga ndataura kuti ivo vakapiwa zvigaro ivavava zvekuti ndo muchirungu anonziwo provincial ministers kuzi magovernor. Kutotyorwa mutemo kwakaitwa nokuti constitution iripo, bumbiro iro mutemo rakuti panofanirwa kunge kune anonziwo maprovincial council. Bato rega rega rinenge rineiwo majority yamavotes muprovincial council tichitarisira election ya 2018 ndo ringadei rine provincial minister. Zvino hazvina kuitwa zvokuti apoinda maminista anonziwo maprovincial ministers tisingatedzeri bumbiro romutemo. Kutokanganisa, kutyora bumbiro romutemo ndochokutanga. Ndakuzoenda mberi kuti vangagona here kuvandutsa zviri kuitika mumatunhu avo. Havakwanisi chii chavangachagona iye manje chavakakoniwa pavakanga vari gavhena kwemakore gumi. Hapana.